Isu ini ndaitambira zvakanaka. Ndinoona kuti vachinamasa vauya kuno UK mune zvakanaka, vakagashirwawo mune zvakanaka. UK government zvayakatitaurira isusu ndezvekuti inodawo chose kuona Zimbabwe ichibudirira, uye ivowo vachikwanisawo ndingati kuita sei, kutibatsira kuti tishandise upfumi hwenyika yedu zvakanaka. Saka ndoona kuti kubvakasa kwavachinamasa kwakanaka chose, asi chandinoziva ndechekuti UK government ine zvayakatarisirawo kubva kune iyo government yavamunangagwa, kuona kuti chokwadi here kuti maelections achafamba zvisina mhirizhonga, vachitarisira futi kuti mahuman rights munyika yeZimbabwe ari kuchengetedzwa, vanhu vari kuchengetedzwa, vanhu vari kukwanisa kurarama vasingatyi zvataiita panguva yaPresident Robert Mugabe.
Britain haina zvimwe zvinangwa zvakavanzika mukutaridza shungu dzayo dzakanyanya kudai pamusoro peZimbabwe.
Zvinangwa tingati kuti zvakavanzika here, handizivi kuti zvinozonyanyisa kuvanzika here. So Zimbabwe inyika ine upfumi hwakawanda. Hazvifaniri kunyanyotishamisa kuti nyika dzakaita sana Britain dzinenge dzichitarisirawo kuti dai dzafambidzana nesu zvakanaka.
Takamboona rwendo rwashanya vachinamasa mukavaonesa pfumvu zvizvarwa zveZimbabwe, asi rwendo rwuno tanzwa kwakati zii.
Ndinoona sekuti kana wakatarisa tongoti wakatarisa uri semunhu ari kunze, ndinoona sekuti kuda maZimbabweans vari kuona kuti zvinenge zviri zvinhu zvakanaka, zvinhu zvakanaka zviri kuita kuZimbabwe. Vari kukurudzirawo kuti Zimbabwe iwanewo maopportunities. Hamuzodi kuonekwa muri vanhu vari kuramba vachidzivirira kubudirira kwenyika yenyu.